zano iroro rinobatsira nekuti zviri kuitika zvanga zvaakuti upfu huri kuwanika pamutsika mutema asi muzvitoro hauwaniki. Wawanika mutsika mutema upfu unenge wanzwa huri kupinda pa$50 unenge wakuwanikwa ne$100 kana 120. Inorova iri mutengo uri wakapetwa kaviri pane mutengo wanga uchitengeswe upfu. Chekuti upfu unge uchinzi ngautengeswe $50 nekuti iyo pane yatinoti subsidy yekuti vari kugaya upfu vari kutengeserwa upfu nemutengo wakaderera kuGMB. Nekudaro kuri kuti vanhu vari kubva vatora upfu uya yatinoti holding pachirungu kuti munhu unoziva kuti iwo pamwedzi nemhuri yako munhu anodya 20 kg yeupfu asi unoona mumwe munhu akutenga 100 kana 200 kg akutenga kana kuti 30 ma 10 bags eupfu ochengeta kumba kwake otenga kutengeserwa vavakidzani vake iye atozviitawo muzvina sitoro kana muzvina chigayo. Saka ipapo patida kutarisirwa nekuti pari kusastretwawo futi kuti even vamwe wacho vari kupiwawo upfu ihwohwo vana mugaisi wacho vahanzi vari kutotorawo upfu wacho vachihudhaivheta. Hauchaendi kumashopu kwaunofanira kuenda kunana OK nana TM nana Spa. Aiwa munhu anenge akuti yatinoti profit yari niyaya yekuti profit ari kuchacha haienderani nebasa raaita nekuti munhu hapana basa raaita.
Asi vamuponda, ingava iyo nzira here yakanaka yekugadzirisana nedambudziko rekushayikwa kweupfu? Hapana here imwe nzira inokwanisa kuitwa nehurumende yekuti upfu huwanikwe?
Chiripo ndechekuti upfu unobvumidzwa, upfu uri kukontrolwa, hausi upfu hwese. Muzimbabwe tine inonzi rola mill, kwete inoti inonzi ngwerewere super refined, kwete inonzi high fiber mill. Umwe wese upfu hakukontrolwa, upfu uri kukontrolwa irola mill yatingati mugaiwa pachishona nekuti hunenge hwatengeswa kuti munhu wese awane something. Kana iwe wazoda hakudya ngwerewere kana high fiber kana chii unokwanisa kutenga price yawada, asi uchiri kuna zvinhu kwawahodhwa kwacho hauna kuhodha nemutengo uri pamarket price, wahodheserwa nepraise iri subsidised. Saka haungabvumidzwa kuti chinhu chiri kunzi iwewo wachitengeserwa ne$20 nekuti iprogiramu yehurumende yekuti munhu wese igore renzara kana tiri.
Kune vamwe vari kuti vaneta nekungonzwa iwo ari kunzi matask force kana makomita ari kunzi anga achiongorora zvinhu zviri kuitika munyika, hanzi hapana chimuko chaanozoburitsa, zvinongobuda mukutaura ikoko.
Ayo matask force anoshanda kungoti ndangotiwo vanhu vanenge vakutarisa zvinhu zvakaitika kare nezvakadii vachingounganidzira muNew Republic. New Republic ine track record yekuti tinofanira kunge tichinzi pane task force east iri yakatadza basa. Task force it shows kuti pane interest, national interest yekuti problem yatonyanyisa. Zvinonge zvauda kutarisa vacho kuti shortfall, loophole iri kuitika papi, ndo zvinenge zvichiitika. Matask force aya vanhu vangango vaaneta nawo kana kuti vari kuti vaneta nawo asi they are critical kana paitika challenge yese yatatarisana naye nokuti mapurisa anenge aripo achitarisisa kuti zviri zvikufamba sei. Office ya president iripo ichiona kuti zviri kufamba nemazvo. Kwozoitawo marepresentatives elabor union vanovashandi vanenge vachiratidza kuafoda zvinhu vanenge varipo vari represented nematask force iwayo. Bcause unoona kuti minister aiswa anenge achidaidza vamwewo vanhu mastakeholders, atingati mastakeholders kuti vaise input yavo. Bcause vamwe vanenge vandiva yatinoti intelligence, market information intelligence, iri kuzoti malupu ari kuitika pakati. So that information only comes to task force. Kana zvikangoswa this is normal, aiwa kamunoonaka vanhu vachitofa nezara asi hupfu chiri hwakapinda nemari yehurumende.